Gurukota rezvemari, vatendai biti, vaudza vatoro venhau kuti Zimbabwe yave kukwanisa kuenda kumasangano nokuretesa mari ichitsvaga rubatsiro zvichitevera kutambirwa kwaitwa urongwa hwehurumende hwekubhadhara zvikwereti zvayo kunze kwenyika nesangano reInternational Monetary Fund kana kuti IMF. Vabiti vanoti kutambirwa kwaitwa urongwa hweZimbabwe hwekubhadhara chikwereti huri kudaidzwa kuti Accelerated Arrears Clearance Debt and Development Strategy kana kuti ZADS pamwe neweZimbabwe Accelerated Re-Engagement Economic Program ZAREP kunotevera kushingaira kwanga kuchiita hurumende mubatanidzwa kuti idyidzana nemasangano anokweretesa mari.
Zvakakosha kuti Zimbabwe idzire nenyaya yekuti hatisi kukwanisa kukwereta mari kunana World Bank kana kupiwa mari yemahara kunana World Bank ichabatsira kuti tiite magetsi, migwagwa, mvura and so forth, development yenyika. Hazvikwanisi kuti tiite nyaya dzedevelopment tisina kupedza nyaya dzezvikwereti izvi. Saka zvataita nhasi chachibvumirana pakati pedu neIMF yekuti toda kusenza pamwe chete iyo vachitiongorora kuti zveshuwa here tinokodzera kuti tiregererwe zvikwereti izvi. So ndozvatasaina nhasi. Rwendo rwatafamba irwa, rwendo rwatakatanga makore akawanda. Tikusvika patasvika panapa kuda kwaMwari, Mwari ndiyatotibatsira kuti tisvike panapa because it has been tough.
Vabiti vati chakatarisirwa neIMF kutevedzera mitemo yemunyika pamwe nekuita zvirongwa zvekusimudzira upfumi zvinonwisa mvura.
Economy inofanira kubatwa mushe chete. Zvinhu hazvifanira kushayika mastoro, zvinhu hazvifanira kukwira. Hapana zvimitemo zvinofanira kuuya zvekuti tasunga mabhizimusi. Ndo zviripo chete kunguti manager economy yenyu wero. Kana mamanager economy yenyu wero isitoona kuti muno deserve. Saka pa zvakafanira kuti tichaenda panenge pa test chete 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 chete. Asi test iri pa matems yedu because tatakanyora ZADS neZAREP tega ni tega.
Gavhuna webhanga guru renyika vaGideon Gono vati IMF haizi muvengi wenyika.
Hapana asingazivi munin'ina kuti nyika ino yanga iri nyika inodini, yanga iri mumatambudziko akati wandei. Tichiri mumatambudziko akati wandei, asi izvataita izvi tanyorerana magwaro ekuti taakudini, taakufamba kuti zvinhu zvedu zvichitanga kunaka. Saka ukufamba uku hakusi kwedu kwega. Zvinhu zviri kutobva kupi? Kumhiri kwemakungwa uko kune yainonzi IMF. IMF haasi muvengi wedu, asi ndiye mupurisa munyaya dzeekonomi. Saka apa tiri kutaridza kuti tagona, tanyora exam rachona, tanzima pasa kuti muchienda kune rimwe grade.
Dare remakurukota rakatambirawo urongwa hwavabiti uhu, uye vaGono vatenda utungamiriri hwehurumende mubatanidzwa nekuisa misoro pamwe chete. VaGono vati ramangwana renyika richange rakanaka zvitevera kutambirwa kweurongwa hwekubhadhara zvikwereti zvenyika kunze pamwe nekudyidzana kwavaipo pakati peZimbabwe neIMF.
Makore ari kuteera akanaka zvikuru. Taisa hwaro hwekuti zvinhu zvichitanga kufamba, munhu wese achitanga kuve empowered zvakakwana, tichishanda tisina chimajoka akawanda.
Urongwa hweZimbabwe hweZAREP neZADS hunosimbaradza nyaya yekuwanisa veruzhinji mabasa, kubvisa nhamo mune veruzhinji pamwe nekusimbaradzwa kweupfumi zvinozoita kuti nyika ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo kunze. Zimbabwe ine zvikwereti kumasangano ekunze anokweretesa mari akaita seIMF, World Bank neAfrican Development Bank, uye zvikwereti izvi zvinopfuura mabhiriyoni 10 emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.